Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 Vita 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti nezuro magweta aro akaenda kudare reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti nhengo dzaro dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezo tavangu hadzifanirwi kukupidza musarudzo dzemusi wemugovera kana kuti mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vawirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Nyanzvi munyaya dzezvokurima munyika dziri kuyambira varimi nezvokuoma kwemwaka uno wekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court muHarare nezuro wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezo chavangu hadzifaniri kukwikwidza pasarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Bato reTCCC rinoti magweta aro akaendesa nyaya iyi kudare reSupreme Court. Mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vanokurudzira vatsigiri veTCCC kuti vabude muhuwandu hwavo vachinovhotera nhengo dzeTCCC dziri kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dzichaitwa mangwana.
Magweta edu atoapila kuSupreme Court vachichallenja nhau yekuti mutongo waburitswa najaji nhasi wanga wakatsveya masandiso zvachitaura kubuda jaji varatidza kumateya nekurerekera kune rimwe dii zvikasakarurama. Saka taapila kudare guru reSupreme Court. Asi tatinoda kutaura chihume nechokuti makandidates edu ari paground, vanhu vedu ngavarambe vakafokasa, varambe vachikampenera makandidates edu akarekodiwa zvisiri pamutemo, vachigadzirira uyezve kuvhota musi weSaturday. Muwandu hwavo tiratidze ZANUPF kuti marecalls haashandi, nyangwe vakada kukanganisa mutemo, vakada kuti hapana chichashanda. Vanhu veZimbabwe vanoda TCCC inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa.
Munofunga kuti nyaya iyi yekuti vakwikwidze ichataurwa musi wekuvhota usati wasvika here?
Inofanira kuti itotaurwa musi wekuvhota usati wasvika, asi hatiwo takatarisira kuti zvinobuda zvakanaka. Hationi chikonzero chekuti vanhu vanorambidzirwei kumira. Kunyange patakaita masarudzo dzekutanga muna August, ZANU yakarega vanhu vainyeba vachiti ndeve TCCC varimo, mune madouble candidates makadaro. Saka hazvina mhaka, tinongoenda. Vanhu vanoziva TCCC chaiyo chaiyo, vanoziva pana vachamisa chaipo chaipo. Ndo pavanotevera, ndo pane shava, ndo pane nyaya yeZimbabwe, ndo pane usundutso nerusununguko rweZimbabwe.
Takanzwa nyaya yomurume wekuAppworth yakamira sei? Chii chiri kuitika?
Pane munhu akapambwa nevapambe pfumi, nevapambe vanhu vamunoziva vezanupf, anova sekuru waAnasande uyo akanga ari meya wedu kuAppworth akarikolewa. Vaitotsvaga Anasande vakamushaya, vakutora sekuru vake vakamuzvinga zvisingaiti ari muchipatara kutaura kudai. So and takaenda kunoudza mapurisa, asi mapurisa akaramba kutambira ripoti yedu vachiti ngaauye yega. Tikavatsanangura kuti haagoni kuti auye yega, davakakuvara ari muchipatara atore unconscious asakaramba kutora report yake kusvika nzvika abuda saka tatuma magweta makuru kuti anotaurana nemapolisa kuti paitwe report paone kunzira yekuita report chero anorwa ari kureporta wacho asi
pane zviri kurongwa here kuti paitwe nhaurirano pakati peTCC neZANU-PF
isiso takataura sebato kuti tiite takasununguka kuita nhaurirano patiri kutakukutana nevezano ndevekuti iwo anofunga kuti nhaurirano ndeye zvigaro nekuba upfumi hwenyika aiyo nhaurirano ndeye ugaro ndeyekuti vanhu vagare zvakanaka nyika igadzikane pagadzikwe mitemo yenyika inoshanda paitwe sarudzo dzakajeka dzakachena dzinobudisa mutungamiriri wechokwadi anodiwa nevanhu ndo zvatinoda kuti tigadzirise sebato reTCC ende ndizvo zvega zvatakazvipira kuti kana ZANU ikauya patafura ichitaura nyaya idzodzo tinogona kutaurana navo asi president Chamisa vakavhura maoko avo vakati vanoda kutaurana nenhau yekuti nyika ienderere mberi ngava uye titaurana asi vanoda kutaura zvezvigaro nekuba upfumi hwenyika aiwa ngavagare zvavo
Abo vanga vari mutauriri weCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vari parunare neStudio 7. Tabatavo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira.
Chinguri takaziva ndinofunga pano pasi pedenga. Triple C ndiyo yoga sangano. Inoita zvepolitics nouthikitifu. Isu seZANU-PF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo kuyanana. Nekudanana uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa mapurisa anopinzira mapurisa aita basa ravo panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaurwa dziine mhosva dzechokwadi mapurisa anoita basa ravo
mukuru mihofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu venyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza kana mabharo ekufambisa anonzi mapassports. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa kuBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on, we shall instruct our officials that...
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano, paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino, tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange urongwa hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapassports pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya kumwe nekumwe muAfrica. Hatifaniri kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati nezuro masikati. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana vaLemohang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York and I was just coming from Dubai. So I've been
Tine ukama wakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa. Ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi uye iye ndeimwe yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu.
Maybe you should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSADC. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vale Mohang Kwape. Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tunze maonero avo.
Chitiko chakadai chiitiko chakanaka tichitarisa nyaya yekuti pari kutariswa kunzi dai Afrika yabatana. Dai Afrika yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda, pangava pane zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro. Nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri vagone kuwedzera kudyidzana. Asi tikatarisa vazinyika tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka maboda iwaya vachidi. Saka kana pazoiteka zvakadaiwo so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu.
Ipo pakudyidzana pamabata apa dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana?
Dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu, nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana. Asi tikatarisa mazuva apfuura, makore apfuura, vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa, tikutarisa nyika dziri musadi, pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti aiwo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita.
Ivo urongwa hwekuti ngapachibviswa pasipoti zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro, munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza unyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda?
Zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika, nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka. Zveupfumi zvikaita zvakanaka, ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo, vanhu vogara zvakanaka. Chandingangoona chichii kuna kuitika vazininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvinhu muZimbabwe, vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana. Ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi. Hurumende dzinogona kunge dzatenderana, asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe ndokuchatanga hondo ikoko.
Muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vange vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekurima munyika dziri kuyambira varimi nezvekuoma kwemwaka uno wekurima uyo uri kutarisirwa kuti uchave nemvura shoma yekunaya nekupisa kwakanyanya. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoti kunaya kwemvura shoma uku kuri kukonzerwa nemamiriro ekunze El Nino iyo inovhiringidza kunaya kwemvura zvakakwakanaka zvinowanzokonzera nzara pazvinoitika. Kune mamwe matunhu akaita sekumatebeleland zvipfuwo zvinonzi zviri kutofa nenzara nenyota nekuda kwekuoma kwakaita mwaka uno. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tunze maonero avo.
Mwaka wa 2023-24 wekunaya kwemvura uri kusangana nedambudziko rekuti uri kuwanikwa uchiuya neinonzi El Nino.
varimi nekusiyana kwavo vendi madoko neve makandiwa makuru vanomira papi kana mwaka wemvura uchifamba saizvozvi?
Mwaka wacho wakatisiyanei watashaira nekuda kwechiitiko chechimate chichenji, asi pagadziriro tirikuona kuti varimi vedu vari pachikamu chiri pamberi pakugadzirira. Vamwe vanhu vane kutarira denga kuti mvura yacho ino inowaripi nekuti lendi preparation vakatoita. Vaya vendi madoko vamwe vakatochera makomba vachiteedzera zira yekumbudza kana zvichinchwasa inovaita vatendera kuti vakwanisawo kuchengetedza unyoro hushoma hwatiogadzira kuti mwaka uno unodaro uchiuya neunyoro hushoma. Asi tikuonawo zvakare vendima dzakataramuka vaya vane zvikwanisiro vane madirisiro vamwe vakatotanga kudyara muna October chivati chavo, chimwe chatokura, chimwe chakatoitwa mafotireza kaviri, chimwe vava kutosvavira kuti akutoda kutonodzumbuka zvichisiyana nekuti vakadyara panguva ipi. Asi tiri kuona kuti vaya vanotarisa kuti vagare nepuraepoteta ndo vari kunyanyobatikana zvakanyanya nekushomeka kwemvura kana kuti kukauya kukanaya kwaita mvura kumaagroecological regions ese panguva ino.
Ndotarisawo kuti imi munenge muchikurudzira varimi zvipi nemamiriro akaita mwaka kudai?
Hurukuro dzatiri kuita tiri kunzwa isu vana mazvikokota vanoona nezvemamiriro ebvunze vachitinyeurira kuti muweekend yatiri kunopinda iyo isvitamo inobata kunana 10 kusvika kuna 15 December vari kuti iyo tichitarisa hore ichaudza mvura yakati wanei kuti varimi vedu vavaite nepese pavanogona kuti vatsafudze mukana wekukundikana nekuspreda zipi kurikisa nekurima mbeu dzakasiyana siyana dziri zvakare mumapoka akasiyana siyana. Tikatarira mbeu dzakasiyana siyana kune mbeu dzinotsingirira kuzuva dzinosanganisira mapunde, zviyo, vorimawo vana binzi vanokasika kuibva. Kana tichitarisa isu mbeu yatinorima neuwandu hwakanyanya yatisati sepokopi yechibage kune mapoka akasiyana siyana kubva kutsuro, soko, mbisi, shumba nenzou. Varimi vedu vanokurudzirwa kuti vasarudze mbeu zvinoenderana nenharaunda yavanorimira kuti inowana mvura zvakadini anonzi maagroecological regions pamwe chete nenguva yavanenge vadyara. Kana mwaka wafamba ngatidyarei mbeu dzinokasika kuibva maeli, mavhery eli nemaausha eli machowazvo varieties ayo anowanikwa ari iyo mbisi, soko pamwe chete ne
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedGo Zimbabwe amai Wendy Madzura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani paStudio 7. Vashamara nemi vatereri mese. Ini hangu kuda kupa maoni rangu nenyaya yavacha vangu. Ko nai vedu weyo. Kana CCC ichinzi ibato remacitizens. Sei makots negovernment mukutenge mukurereke kuna chavangu ndiyega mucitizen here because tiri macitizen takawanda ende mukubuda kudivi revanhu vakawanda muchipinda kudivi remunhu mumwe chete indawo chii chiri kunyanya kuitika pana chavangu. Hamusi kuzoonawo kuti zongori pachena kuti chavangu akushandiswa nezanupf akushandiswa nezanupf chavangu. Saka pacherechedze ipapo pokuti sei zvinotaurwa nachavangu zvinonyanya kuteererwa kudarika zvinotaurwa zvinotaurwa nachamisa. Chamisa ndiye president weCCC ndiye anotevererwa neCCC yese nemacitizens ose but chavangu ndiye akutererwa nemakoti. Chii chiri kunyanya kuitika? Akabata pati neakabata makoti. Chii chiri kunyanya kuitika apa? Tiudze dzimwe makaza pajobe.
Inini ndoda kutaura pamusoro pamunangagwa na Minister of Finance vamutuli nyore. Zvinoita here zvokuti vamunangagwa vamaikambina kuti takuisa takuwedzera nzvimbo dzokutora mapasipoti munyika apa mapasipoti aya maakukwidza kuenda pa$200 pa 120 paproposal yamutuli nyore yebudget yenext year. Chiwa chikwadi munhu murombo anozikwanisa here zvinhu zvakatomuomera nazvo kufamba zvakanaka vamunangagwa tendaiwo vamugabe vakasiya vaita nhaka yekuti mukwanise kutungamira zvokuti dai pasina vamugabe maasi vakwanise kuzotungamira pachirosi because hamutarise munhu wekupedzisira vamugabe vaita samunhu wekupedzisira kuti kup kubva 1980 vanhu vaidzidza chikoro mahara kuprimary.
Mamukasei pano. Haista mukabhu. Ndiri kumbotaurawo ngenyaya yava vanonzi vacharisi charata vacharamba. Vakati kwazi kwai hai bishop vaya vakashayika kwakatori kuchitunha kwaakunyepa kuti chitunha choumwe munhu. Ndoko kuti mutibvunzirewo kuti chitunha chiyacho chakazoite chaaniko, chakazotsirwa, takatsira futi chitunha chemunhu wakafa wekuti uku kumochari here, kwakubiwe munhu kumochari.
Vanhu vari kurayiwa vanhu vazvizana. Ko ndo varasei paguku apa rino? Ndivape mushonga. Amadzi vanhu kurayiwa vapenge vose vasina kupfeka vachitendera tendera makuwa vasina kupfeka wese akauraya munhu. Ngavatibate paguku apa. Hei, tambudziko nevanhu vakapusa kudaizvo. Vanofamba vasina kupfeka hatauni yese harare yese iyaya vachienda kumakuwa kwakanovigwa nabhishopu napasta vasiya uko. Ngavandibate pagogo apa, ngavandibate pagogo, vada kujaira zvisina basa. Ngavabati kana kubata bata pagogo apa mani.
Mangwanani, mangwanani vawande, mangwanani, mangwanani vanhu Studio 7. Ndavadzwa zvikuru namashoko andatambira andataona kana ari echokwadi yokuti iko zvino vanhu vanzi vaya vakanga vakaitwa rikuona chavangu havachafaniri kuenda pabaloti. Asi iye achishandisa muchemusoro wavachamisa kuti vanhu vake vagovhoterwa one achikwikidzana navachamisa anofanira iye ndiye mutungamiriri webato. But iye wakuti chavangoti nini ndinini ndine simba rokurikona vanhu nokutobvisa vanhu pabaloti and court of that yatovabvisa pabaloti. Munoziva here mashoko akataurwa navacharamba kuti vanhu ava vasati vaibva kurati kurawo kwavanhu ezvitikudza kunomwe adaptok uchegutu avo kuepoi zviri kuratidza izvo kuti hanu iri kuita zvinhu zvakaoma kwazvo kwazvo. Saka vana vezimbabwe vacitizen, ini ndinoshoko randinoda kutaura rokuti kana tikaramba takanyarara tisingabudi kuti tindozvidayirira pabiri pomurenge hakuna kwatinoenda. Tinourawa tikapera kunyange tikati tindikarufu rufundo rukungouya zvishoma zvishoma nekuti hatizivi eduwe ngatibudei pache ngatibudei panze tisvidairi izvi hazvidikana chipikino amasera akatanga kugomba Israeri ikadzorera asi ndo mudzi wamwari chaiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nzvimbo zhinji muAfrica dzakatarisana nekushomeka kwechikafu kusati kwamboonekwa mumakore makumi mana. Kurwisana kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, mamiriro ekunze nekukwira kwemitengo yefertilizer nechikafu zviri kukonzera matambudziko makuru asati amboonekwa. Sokuzivisa kunoitwa nesangano reRed Cross, vanhu vanoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu muAfrica vanoenda kunorara usiku hwese hwese vasina chavadya. Vanomirira America kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti nharaunda yeHorn of Africa iri pakati pedambudziko iri, vachiti kukwidzwa kwemutengo wemafuta wekufambisa dzimotikari zvichisanganawo nekusanaya kwemvura uye mafashanu pamwe nokurwisana munyika zvakabatana nokushayikwa kwechikafu nefertilizer zvinosibva kuUkraine kuri kukonzerwa nehondo pakati penyika mbiri idzi zvatiyambira kuti takatarisana nedambudziko guru chaizvo. Amai Thomas Greenfield vanoti vanofara zvikuru kuti gore rakapera rega America yakabetsera nechikafu chinokosha bhiriyoni nechidimbu remadhora munharaunda iyi, vachiti America ndiyo nyika iri kunyanya kubetsera dzimwe nyika nechikafu kupfuura dzimwe nyika dzose, ichibetsera nechikafu vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi matanhatu munyika dzinopfuura makumi matanhatu. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera nechikafu nezvimwe paka naka chose asi akuna kukwana vachiti panofanwa kugadziriswa nzira dzokuwa na simba rinobva kuzuva pamwe nekukurudzira kugarisana murunyararo pakati pevanorwisana uye kushanda kwehurumende nevanhu nemakambani akazvimirira vachiti panodiwawo zvirongwa zvinodzidzisa vanhu kuzvibetsera kurima nekukuwa chikafu chavo vachiti apa ndipo panopinda chirongwa chevision for adapted crops and soils kana kuti VAX. Amai Thomas Greenfield vanoti VAX chirongwa chemubatanidzwa wehurumende yeAmerica, African Union nebazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization vachiti chirongwa ichi chinovavarira kudzidzisa vanhu kutanga nemuAfrica kuti vakwanise kurima nekukohwa pasina kutya kukanganiswa kwegohwo ravo nemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedza ivhu kuti rikwanise kubudisa gohwo rakanaka. Amai Thomas Greenfield vanoti upenyu hwemamiriyoni nemamiriyoni evanhu huri munjodzi vachiti kurwisana kunokonzera nzara asivo nzara ichikonzera kurwisana. Naizvozvo nyaya iyi inofanira kugadziriswa mberi kwezvimwe zvese. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakavimbisa kuti ivo nehurumende yavo vachanyora nhoroondo tsva pamusoro pevanhu vakatanga kugara muAmerica kana kuti Native Americans avo vane marudzi mazana mashanu nemakumi manomwe muno muAmerica. Izvi zvichakonzera kuti zvive nyore yekuti vanhu ava vabetserwe nemari yehurumende. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kushanya kunyika dzeUnited Arab Emirates neSaudi Arabia. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti rwendo urwu inzira yavaPutin yekuratidza kuti hapana chavari kutya kubva kunyika dzokumadokero. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nezuro magweta aro akaenda kudare reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti nhengo dzaro dzakadzingwa nevanozviti munyori mubato iri vasengezvo chavangu hadzifaniri kukwikwidza musarudzo dzemusiyo wemugovera kana kuti mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vawirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Nyanzvi munyaya dzezvekurima munyika dziri kuyambira varimi nezvekuoma kwemwaka uno wekurima. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.